Omusankwa utekwa waiti. Waiti muchindu, wianda kutariga igwi imba rwimbo rwagwe. Arimwe rwimbo ndubotu, rwaka sokulamfu, ndamana twarumba.
Chiulizi chikate mumakamba. Chiulizi chikate mumakamba.